Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on February 11th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the just ended 32nd ordinary session of the Assembly of the African Union.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the just-ended AU meeting.
President Emmerson Mnangagwa has returned home after attending the meeting, with some critics saying the African Union meeting was a waste of taxpayer money. The 2019 theme of the AU meeting was the Year of Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons Towards Durable Solutions to Forced Displacement in Africa.
While attending the meeting, Mnangagwa called for the independence of the African Union. He told UpFrance 24 that recent public protests in Zimbabwe were part of a regime change agenda being spearheaded by well-funded non-governmental organizations tied to unnamed countries. He also dismissed as false reports that a large number of women were raped during and after the protests over the high cost of living.
At the same time, Mnangagwa claimed that TD Bank is expected to unveil lines of credit of up to $500 million for Zimbabwe. Meanwhile, the Southern African Development Community has urged the European Union to lift sanctions imposed on ZANU-PF officials, saying that Mnangagwa's government is doing a lot to address socio-economic and political challenges facing the country.
Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again,
001-202-619-2077. Siyabona ukuthi bebekhangela kakhulu behlolisisa ngeziphepheli kodwa ke asikwazi ukuthi kuphumeni nxa sesikhangela udaba lololo. Kodwa ke okuphinde okwaphuma khona ngale yikuthi ke inhlanganiso ye Southern African Development Community iSADC ite ifisa ukuthi nga kuyesulwa izijeziso ezafakelwa abantu abakubandlela ZANU-PF. Kuphinde njalo ke umongameli Emmerson Mnangagwa watshela ke umsakazo weFrance 24 ukuthi abantu ababetshengisela emigwaqweni ngozibandlela ngabantu ababefuna ukuthi bamsuse esikhundleni. Uphinde njalo wathi kungamanga aluhlaza tshoko ukuthi ke kulabantu abaningi abadlwengulwayo abangobomama ababedlwengulwa libutho leZimbabwe. Kuthi nxa kukhulunywa khona manje kulomuntu oyedwa kuphela wahamba wakhulutshela amapholisa ukuthi ubanjwe ngabanye abantu. So ke uthi ke nxa kulo muntu wadlwengulwayo kumbe wafelwa isihlobo kumele emapholiseni ekhuluma ukuthi hayi kunje kunje. So ke sifisa ukuthi nxa lifuna ukuthi lixoxe lathi khona manje lisitshayele phela ucingo inombolo yetwiti 01-202-619-2077. Ungafona siyakufonela lapho khona khona ngapho.
Nasi tiri kuda kutarisa musangano we African Union uyo unoga wapira nasi ku Ethiopia ku Addis Ababa. Vamnangagwa vazokera kumusha ku Zimbabwe. Si varipo vajinji varikuti musangano we African Union kwa chungu wa kutambisa mari apana chakabudamo chine musoro. Ningindira regore rino rangariri rekuti the year of refugees, returnees and internally displaced persons. Vachitsvaka nzira yokumisa upoteri, yokubatsira avo vakapotera nekuona kuti avo vakabviswa kana kuti vakatiza mudzimba dzavo asi vasina kubuda munyika vabatsirwe vadzokere mumisha yavo. Pavanga vari kumusangano uyu vamunangagwa vakataura nevatori venhau vekufrance vachivaudza kuti kuratidzira kwakaitika masvondo matatu apfuura chakanga chiri chirongwa chedzimwe hurumende dzavasina kudoma dziri kunze kumadokero kwenyika vachibatsirana nebato rinopikisa reMDC pamwe chete namamwe masangano akazvimiririra kuti vavabise pachigaro. Vamunangagwa vakarambawo zvekare kuti kune vanhu vazhinji vechikadzi vakabatwa chibharo zvinove zvinhu zvashatirisa vamwe vanhu kuti vangagodaro sei zvinhuiyo zvichizikamwa ivo vachizviziva. Vamunangagwa vanotaura zvekare kuti kune bhangi rinonzi TD Bank rakwanisa kana kuti rabvuma kupa Zimbabwe mari inosvika $500 million. Ukuvo Southern African Development Community iri kukurudzira European Union kuti ichibvisa zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vakuru vebato reZANU-PF vachiti zvanzi vamunangagwa hurumende yavamunangagwa iri kuedza kugadzirisa zvinhu zvamatongero enyika nezvinhu zvese zvamaererano nezvemari. Saka toda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook pages dzedu dzeVOA Studio 7, VOA Shona neVOA Ndebele. Saka ngatitaurei kana muchida kupinda muchirongwa muchida kutipawo zvamunofunga, tifonerei pa 001-202-619-2077.
Dube. Already, Mr. Wande, there are some people who are following us on Facebook. These include Polite Kwakuba Maposa, Gift M. Malusubeng, and Jeff Maswani say. Then Lesedi Molea says, ngabe lichona njani bafowethu siyaphila khonapho ke Molea kunjani. Umelody Kolite Chuma uti tubeni njani, ngiyaphila lami kakhulu lapha ke Melody singazi wena. Kuba sobuya ke uNesbet Ndlovu uthi sicela lisibonele Persuadance Iland uthi salibonani yebo kunjani ke Persuadance. Kuzobuya ke uThembelihle Ndlovu uthi sikhona lati khonapha ke enkundleni. Yes, ngabe silobani khonapho kuviyo ishona kula bantu batumeza yini kumbe ukangena umuntu.
Yeah, vakutotuma ma messages, vakutotumira ma messages. Willard Magugu anoti kudzokera kumusha kwavamunangagwa nekusadzokerako zvakangofanana. Vamagugu vamagugu moda kuti vamunangagwa vachigarako kuAddis Ababa zvachose here. Titus Mukucha anoti ari kutitarisa ari kuHarare. Tinotenda chaizvo vamukucha nekuti tandadza kwamuri kuita. Kuna Boaz Jaguru anoti ngationei zvinobuda noti kushora chete. Zvakanaka chose izvozvo, tinoda kuona zvinobuda asi zvetinotarisawo kuti chaitika kusvika pari zvino chii. Vazhinji vanoona sekuti hapana chamboti chaitika chinomusoro.
I think we've got our first guest, Baba Wande, and that is Dr. Charles Zero.
Right.
He's at the University of Zimbabwe in the Department of Social Work. Dr. Zero, good evening and welcome to the program.
Thank you.
So we understand that you're in Addis Ababa. So how did things go for Zimbabwe there?
Yeah, things went well. In fact, the discussion was good for us.
Which one specifically? Which discussion do you think was good for Zimbabwe?
We discussed on issues to do with refugees in different countries, where we were saying, in fact, it was suggested that the need for refugees to be educated in their host countries. At the same time, there was a need for integration, where we are talking of the host community accepting refugees and try to help them wherever it is necessary. This is where we are saying, as far as Zimbabwe was concerned, I think the integration process has been taking on very well.
Mm-hmm. So do you think that refugees from Zimbabwe living in other countries are going to benefit somehow from this? or it's just for them, it's just some kind of talk show, yeah?
Depending, in fact, what is necessary is for the host country to accept, not necessarily Zimbabwe to intervene in refugees who are outside. Because it's about South Africa or it's about Namibia, it's about Zambia, how they should accept the refugee community.
Yes. Just hold on, Mr. Wande. Do you have a question for him?
Yeah. Saka, Dr. Kanamakatarisa. Zvese zvakaitika tichisanganisa nenyaya dzevapoteri imi munoona sokuti musangano uyu wakabudirira here nokuti varipo vanoshora musangano uyu vachiti hauna kunyatso bata nyaya yezviri kuitika muZimbabwe zvakanaka imi munozviona sei?
Kuona kunosiyana nekuti chete tikatarisa paangle umwe naumwe nemaonero anenge achiita. Because zvatanga inini from my understanding ndakatoona kuti nyika dzakaita fanika vana Zambia na Zimbabwe vana Malawi tatina yedu infact fada sins yanga achinyamuyakuadzega but if you look at countries like vana Kenya, countries like vana joku West Africa, we highly complaining about this element ye integration. I think it's not possible to integrate nema refugees. Saka, as far as Zimbabwe is concerned, from our experience, having refugees from Mozambique, having refugees from DRC, Rwanda, Sudan, as far as I'm concerned, I was educated together with the Sudanese. That is part of integration. Saka, I do want to put, as far as Zimbabwe, integrate nama refugees.
Saka idzi nyika dzamuri kutaura dziri kuda kuti havasi kuda here kuti vapoteri vari munyika dzavo vaitwe integrate kana kuti vapinzwe mune
ndo pamba chita nyaya because vaiti ivo once we integrate these people they will turn against us or either they, when they go back vanotenda kuti problem yadzoka ikoko because I think I want to give an example kuti tora mwana change from children's home in your rerwa nevarungu wozomuregedza kuti achindogara nemakaranga kumasvingo kana chemazezuru haazi kana tichika imwe yechizezuru. So if a refugee is kept in a certain country musinotsika dzake nezvavaidza makutaura
Dr. Zero, isu tinenge tichiti kana vanhu vari vapoteri vanofanira kuchengetwa kana kubatsirwa kuti vaite magariro avanoziva. Chii chiri kutadzisa kuita izvozvo chinozoita kuti mutye kuti kana
host countries dzanenge dzina maresources to meet those challenges like let's say for example ndiri kunzwa inyasha ndaona evidence yakakwana nazvo kuti marwandizi vari muZimbabwe at the moment area yavari kugara vakadominate havachadudiri government kuti iite intervening whatever they are doing there. Saka the same thing kana marefugees ari some they want to practice their own way of life which is supposed to be practiced to home country because, but if it's contrary to the host country then it becomes a problem.
Rambai zvenyu muripo Dr. Zito tinodzoka kwamuri muchinguva chishomanana.
I think we've got a caller, Mr. Mananda. Take him maybe for 2 minutes then we go for
muripo here parunare.
Ndiripo hangu kwamakadini mese mese pasere zvezvizvarwa zvekuzimbabwe nevari kumusha mese uko ndiva manhanda rakutaura kusouth africa.
Aiwa tiri nani yedu vamanhanda tinotenda kuti mawanda nguva yekutangira nesu taurayiwo zvamunofunga nenyaya itinzwe.
Okay, muchitanga kuintroducea program yenyu matini tinoda kutarisa kuti pamusangano wabva kupera weau vamwe vachiti waingova musangano wokutambisa ari dzevanhu nekuti hapana chakabuda. I wanted only just to say for the past 2 decades Africa has been taking so many steps not to depend with the West due to the fact of the interference when it comes to political situations in each and every country towards Africa. Zvanga zvichikonzerwa nokuti varume vanga vakambochibata ava nzira yavanga vari kuuya nayo yanga iri nzira inokonzera kupesana kwevanhu mukati menyika, chichipedzisira tiri kuurayana, chichipedzisira vamwe vachitanga kubuda munyika vachitiza vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Zvoreva izvo kuti kueastern block muAfrica vanga vachiwana ruremekedzo neeastern block pamwe chete neasia, although hazvo zvisina pundudzo yakati kurise nokuda kuti West ndiro ine mari yakati kureu. Ini ndanga ndichifunga kuti pamusangano uyu kutaurika paunga uchiita zvechokwadi matambudziko muzimbabwe arimo. Matambudziko atinawo haadi munhu anobva kune imwe nzvimbo. Matambudziko atinogona kugadzirisa isu rungu varidzi venyika tikakona kugara pamwe chete tichibvunzana nokuonesana dambudziko revahwande harisi rakapera. Kana kune vanofunga kana kuti vaveti zvitorota havo kuti America ichamuka mangwana iri muZimbabwe kuda ndiwo kuti tigozotonga. Vachiri kure nezviroto zvemuno muAfrica, nokuti mukatarisa system iri kuraniwa nayo kozvino zvinhasi unouno muAfrica haisi chiriyo system yatakamboona makore akatidarike akonzera kuti vana vabharati vabve vachibviswa neAmerica, vana vagadhafi vachiurawa vachibvisiwa. Zvese izvozvo ivhaioreshen, ndiyo vhaioreshen inoshuvirwa navamwe vedu vatinorarama navo mukati menyika. So ndanga ndida kukurudzira kuti pamusangano wakafanana nouyu pabva vamunangabwa, ndinobonga kuti kana vava kumucha donzona vakatanga kutora riyairo rokugara pamwe chete namapato, ngarienderere mberi pamwe chete namadzichechi. Chine chinangwa chokuti as Zimbabweans we need to sit down and resolve our problems towards the development of the country so that our children will benefit the country that we want. Mm-hmm. And they will enjoy all the prospects that we believe kuti vana vedu vachafara nazvo. Kana tikaramba tichidhonzerana kudai vari zvokwadi, nyangwe tikataura kuchabuda rimwe zuva chimwe namamwe maproblemu, kuchingova nerimwe zuva kuchimwe namamwe maproblemu. Ngatirudzei kumbochinja magoposi edu, timbotora another dimension inoita kuti isu Zimbabweans how much are we committed to resolve our country.
Aywa.
Corruption,
you know, yeah,
is part of the thing which I would want to hear the president.
Tinotenda namashoko enyu, ndinovimba kuti vazhinji vazvinzwa zvamataura. Tinotenda zvikuru. Mr. Mananga, I think that
ndanichikumbira kutachedziniso changu vahwande, ndanikumbira kutachedziniso changu vahwande chokupedzisira kana mukanditendera henyu. Munhu wandoda kubvunza uyu handizeka achiri mupenyu nokuda kwokuti pakangoitika matambudziko kurasika dzinhare dzifoni idzi dzokucommunicata ndine shamwari yangu iri kugermany uko anonzi gift mufanebadza. Zvino handisi kuziva kuti kana achiri mupenyuwo kana kuti haasi mupenyuwo ndine urombo, asi ndangofunga kuti ndimutsvage nokuti ndiri kumutsvaga nameso matsvuku.
Ndofunga kana vakateerera vari kuzvinzwa. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
I think we've got another caller, and this caller is Mr. Tanaka. Mr. Tanaka, how are you?
Okay.
I think he's gone. So maybe let's go to Dr. Charles Zero. So Dr. Charles Zero, as you were in at the AU meeting, we are informed that Mr. Mnangagwa actually talked to France 24. And he said that people that were protesting were actually people that had an agenda to remove him from power. So what's your take on that?
Unfortunately, I didn't hear that. And at the same time, remember our program was for Saturday.
Mm-hmm.
And the president of state were at their program on Sunday. I think up to today. I'm not so sure. But I did not get what you said specifically, but I'm not so sure. I didn't do anything to know that you said what exactly you were involved in dealing with the violence in the country.
Mm-hmm.
So I can't comment on that.
Okay, thank you so much. And I think so many people are coming in now.
Mm.
On Facebook, we've got Simba T. Zimi, who says, Startek and AU, very good work. And then we've got Mickey Mofela, He says, I'm watching you guys from Jamaica. Jamaica down there, right? Talita TC Dube says, yeah, kunzima ufoit. Then God knows Makotore saying that he's in Midrand and is listening to the show. Everson Pukai says, yeah, the last caller that was speaking said a lot, and that was good what he said. Then Vuga Zimbabwe says, yeah, there's a lot that is happening in Zimbabwe right now. So do you have any people that are following us?
So many are writing. Kanisio Mutsindi Kwa Anoti, African Union in the SADC Axis, White Elephant Clubs. We'll continue. Nema messages. Tinata Farapa phone. Magadini Mkwama Tafara.
Little light, Magadini.
Aywa, Tirinani, Tibatriyo na Mashoko Yenyu. Murikupi?
Muriku Zambia.
Muriku Zambia, aywa. Tibatriyo na Mashoko Yenyu.
Mashoko Yenyu, Tukudokta wala Pachironga.
Ache, Rosamno, kana mshida churu ngutishona, kana mshida ndevele, tino tambira zese.
Oh. You want me to talk about what's on the forum of what I said my number?
Yes, we are talking about the African Union summit that just ended today in Addis Ababa, Ethiopia.
Yes, so Mr. Tafara, tell us a little bit about what you understand SADC was doing in Ethiopia. Do you have any idea that SADC was convening a meeting in Ethiopia?
No, I just saw it on Facebook, so I wanted to get some more information on how what's going on there.
Yeah, okay. So, but basically, as an African person, do you have any interest, like in what SADC does, you know, for Zambia, what SADC does for Zimbabwe? Do you have any kind of interest?
Yes, so that they can help lift the sanctions that have been imposed on Zimbabwe.
Uh-huh. What do you think about the sanctions? Do you have any knowledge what the sanctions are all about?
Not really.
Yeah, so why do you say then they should remove the sanctions when they don't know what the sanctions are all about?
Because this is what helps the country to have. Because these European countries which have imposed sanctions are the ones which help us African countries.
Yeah, well, what I'm trying to get at here is that do you have an idea what these sanctions are and who is under those sanctions? Do you have any idea?
That's why I said not really. Mm-hmm. Are they sanctions for...
Mm-hmm. No, that's right, Mr. Tafara. So, but anyway, thank you so much for joining us today.
Okay.
Yes, I'm going to call you Tafara, Kunangalege, Uwele, Zambia. So, silobo bage Dr. Charles Tiro, loke kuona kuna bage Enkulheni. Sibeze, sibu yage labantu, abasilandilayo, kuna bage ku Facebook, abakuluma, abakufisayo, ngokutuweza kala, Kunangale, Ethiopia. So, siya wazi tumchangano, ukitwe, lamtanji. Uzo buya ke abantu banjengo Tegane, Tlabangane. Kuti kanti kungani izanu PF kuluma ngokuthi amanye amazwe angangeneli. Uyamangala ukuthi kanti vele kwenziwa kwini. Kuzo buya ke uMelody Kolite Chuma uthi ngicela linthinte bantu benkosi. Usifakele inombolo yakhe lapha eqalisa ngo +35. So ke kuzo buya lo Teddy Pango uthi salibonani bantu benkosi linjani kula ngapho. So likuzwa njani konoko khulunywa uMongameli Emmerson Mnangagwa. Oteke ibhanga le TD Bank lilakho ukuthi liboleke imali ilizwe leZimbabwe. Njalo lokuthi abantu ababejengisela emigwaqweni eZimbabwe ngabantu ababefuna ukumsusa esikhundleni ngenkani. Kuzobuya kwincasikhuma ngakhonoko futhi uthi abantu okuthiwa badlwengulwa libutho labanye abantu abazomvikela. Kukhanya ngazani khonoko kuqanjwa ngabantu ukuthi baningi uthi hatshi. Kulo muntu oyedwa kuphela ohamba wabika emapholiseni ukuthi wadlwengula. So uthi labo abangazange bayireporte emapholiseni ngcono behambe khona ngale emapholiseni bakhulume ababhekana lakho. Kambe ulakho yini ukuthi ungadlengula uhambe uyekhuluma uyetshela amapholisa ngesikhathi abantu bechaywa, ngesikhathi abantu bebotshwa, ngesikhathi abantu behanjiswa enkantolo lejele. So ke sifuna ukuzwa ngani konke lokhu, asifuni ukuthi thina sikhulume la lina ngwenu inokumele khulume. Mwandi, sila mwandi kuna.
Funi yache yineta siknoneta. Asi tine message no vakuna Letizia Taruvinga unoti munhu anga Tashi haana zvaari kuziva. He hasn't been home for years. Andisi kuziva kuti Tashi ndiani kudano rea anga fona ari kuZambia. Rurama Emash anoti sanctions must go full stop. No need to understand the narrative. Famba Niro anoti ZANU PF is a sanction on Zimbabwe. Jason Mateu anoti SADC and AU have failed us as Zimbabweans. Nothing positive will come out from Ethiopia. Peter Matanga anoti clueless ZANU PF. Tafara, he doesn't even know the sanctions he is talking about. Famba Niro adzoka zvikara achiti ZANU PF is abusing human rights every single day. ZANU PF must go. Do mamwe ma messages atino barizvino.
So ke zvirukanda vanwa lifisa kuti lingena kona pake ku studio 7 likumbule inombolo kumele liifonele. Inombolo yakona iti 01 202 619 2077. Zaipinda njalo 01 202 619 2077. Uyafona kanye kona po tina ke sakufonela singapa. Ngafuna kuti kloke lati kona manje yenza kona koke 01 202 619 2077. Ye utaba letu njoba ngilubekile konapa emphakathini sikhuluma nge African Union lokuthi kona ngale ke e African Union kukhulunywe okuningi kakhulu okunyakabe bekhangela phela la ngeziphepheli ngizokuthola silo baba labucinga ngumbani fowethu
tina wangu ari pa Runare Mkoma Luke Marbat makadini ko
makadimbele
ai watiri nani muri kupi aha tibatsireo na mashoko yenyu munofunge nenyaya yatiri kukurukurai
munoona kutiza vakuru vedu vatichatanyika manava
madi taurai zvekare
vakuru vedu vatadzanyika zvavari kuita ita zvisiri izvo zvekufanana nezvishongo iiaadi kutiende kumberi maona
se muchidaro
nekuti kubvakare takukura takurumadhara tanitombonana zvakavangova iko zvichiraoma te
saka zvoitwa sei
vanofanira kungosiyana nazvo mane vane mari dzakawanda zvotanofanira kungoritaya voita zvino vana vonesi varikuita kutambudza vana vetika yedu
aiwa tikubvunza kuti kana varitaya zvoitwa sei chii chamoda kuona chichiitwa
aiwa tinoda chenji vashandisa varipo zvochenji yatiri kuda iyoyo achena ZANU PF chaizvo ndochaa zvandida kuita kutaura ZANU PF vachaida
ko handiti kwakaitwa sarudzo vamunangagwa vakahwina here
vamunangagwa vanenge vane chinguva nezano pf vachivahwina zvavanohwina vega zvizvihwini izvozvo zvamuzika vane mwana vese
aiwa tinotenda nemashoko enyu ndinofunga vazhinji vari kuzvinzwa vachataurawo zvavanofunga pamusoro pezvemataura tinotenda chaizvo mukoma
aiwa
aiwa tinotenda chaizvo Dr. Dziro muchiripo Dr. Dziro
ndiripo
ongo mungatitaurira kuti inini manga makatarisana zvikuru nenyaya dzevapoteri chamunofunga kuti Zimbabwe yawana panyaya dzamakaita pahurukuro dzamakaita idzi kuAfrican Union chii chakawanikwa neZimbabwe papapa Zimbabwe yakabuda nei mune zvirongwa zvakatenderamwa nezvakaitwa kuAddis Ababa
nyaya yanga yakanyanya kukoshesa ndiyo yandaya dzama kutsanangura yeintegration nemahost communities make sure kuti marefugees vari munyika menyu vanoendeswa kuchikoro vanodzidziswavo kurima locally and so forth saka Zimbabwe yanga ichitaridza itori pamusoro nokuti even nehistory yemarefugees muno muZimbabwe from around the 90s remember the refugees from Mozambique chakakwanisa kuita integrate mukauya kuZimbabwe iko zvinezvi kune vamwe vanonzi vananzokira from Rwanda Watuwa business person une makombe anesuka kana masikisi. Magwenyeti achato peri. That's part of integration. Zimbabwe, as far as those companies are concerned, education, my refugees, muka indakuni kununzi kuchongo gara. Wakato isabrishwa primary, secondary, they are working on a high school where they are trying to bring in the concept of integration. So, when all these issues were discussed, Zimbabwe had the issues on top of every situation. As compared to the main issues, I think refugee one.
Mapa mwenzaniso ye integration ye va poteri woku Mozambique. Tingati integration chayero kana takatarisa kuti Zimbabwe ne Mozambique they share a common language along our borders. Uyezve tsika nemagariro
akataura nezvanzukira wokuhwanda.
Ehe, mataura.
Ehe, asi woga kumukatoya kuarea yewaterfalls vatova enumber of Rwandese vakutogara ikoko. Saka tikataura nezve Mozambique ndekuti we are sharing my borders. Pamwe zvinoita fanika zvekuti vamwe vanhu ndevo Mozambique ndevo muZimbabwe vanenge vaenda kuMozambique kuzodzoka vachida vanhu vanokwanisa kunge vachitaura Russia. But take for example Rwanda. We are integrating the view.
Yeah. Ko kana takatarisa kuti muZimbabwe ndofunga iko zvino zvimune 11,000 registered refugees. Zimbabwe iri kutora vapoteri asi iyo iri kutumirawo vapoteri kunze kwenyika. Munozviona sei izvozvo?
Iyo ndiyo mama makombonenzi anenge achiitikwa kuti vaitaurwa zira makozi zakawanda anokonzera kuti munhu aite refugee. Saka zvinobva nokuti munhu uno handiti muri kuona kuti 11,000 vanhu vari kuuya vari kutoona kuti kune peace, but my locals vari kuona kuti hamuna peace. Saka zvinobva nokuti munhu unodefina sei situation yake.
Asi nyaya yekuti tingati kune vapoteri vanobva kuMozambique muZimbabwe. Kune vapoteri vanobva kuZimbabwe vari kuMozambique. Zvino chii zviri kuitika?
Ndambonzwawo iyoyo komponenti kuti kuMozambique kune vapoteri vekuZimbabwe.
Ndikupa as an example because you find kuti kune vamwe va nyika dziri kuitidzana kwadziri kuita kufambidza kwadziri kuita. Sei Africa ichiindisa marefugees kune dzimwe nyika asi marefugees anobva kune dzimwe nyika idzodzodzo achienda munyika mune marefugees kunyika kwavo. Zvinombofamba sei? Chii chiri kuitika muAfrica?
Iyoyo ndiyo imwe yaitaurwa kuti what are the real causes. Paibuda makozes akasiyana siyana okuti ichi country ine problem yayo, but chimwe chinhu chisina zotaurwa zvacho changa takaona wenyisi kuti changa chikonzera as a major problem yange iri nyaya yekuti masponsored programs emumadzimwe nyika ndokuwe dzinosponda maconflicts muma African countries, and izvezvo paifanira kunge pane durable solution to that, to stop that those sponsorships. Like someone on Gaita and Zukutima sanctions. My sanctions, they might not be necessary in Mozambique, but they are targeted as one country. In that country, in the Okon, Brazil, and Momoa, Konoku Karazakana, then they become a refugee somewhere.
Ramesh, you move for Dr. Zero to North in the school. Do it.
Yes, so Dr. Zero, so looking at issues really to do with Africa, it seems as if you have talked about sanctions. But then there's an issue of economic decay in some countries. So if you look at
economic
decay, economic problems exacerbated by corruption, you know, people always talk about lines of credit, you know, they're getting money from certain countries. Like, for example, Mr. Mnangagwa actually said there are indications that TD Bank is going to give Zimbabwe all lines of credit for Zimbabwe of up to $500 million. So all this, does it add up to African countries being independent or standing on their own? They've got so many resources. So what is the problem really?
The problem in terms of
them standing on their own. Why should they always borrow money? Get money from this place, get money from another place, there's a problem there.
The point of borrowing, I think that's a problem which is being dominated by Western countries, where they tend to believe that they can look after African countries. Mm-hmm. And by looking after African countries at the end, because if you try to look, CBZ is the local bank.
Mm-hmm.
But you see, the international banks which are around, why are they not sponsoring those programs? It's because they're being tied somewhere. So the only thing we can only survive with is that of introducing the CBZ programs. But CBZ programs are also limited because they cannot get money from anywhere else where they can also facilitate their program. That becomes a problem. But I think anybody send that from within, but within my project, cannot my industry is aid from within, they are not operational.
Aha. Thank you so much for that kind of a remark. But at the end of the day, it seems as if, you know, Zimbabwe has got this habit of going to China, going to Belarus, going to Russia, you know, but it doesn't go straight to African Union countries, no. So why should Zimbabwe necessarily has to go to some, you know, some other nations instead of those in Africa for help? Is it because the African countries are poor?
This is why I'm saying African countries are tied to Western countries. So there is no way out. Like, in Mumbama, people are begging. No, but not the kind of Kumbira on a substantial amount of these Arabs. It's not possible. You need to go to those who have got money.
Mm-hmm.
So I can't go to Ethiopia to beg money, right? Because Ethiopia is also going somewhere outside. I can't go to the country because the country is also being, I mean, going to another country.
Matawala, then you integration. Integration, amufunge here, kana kuti munoona here kuti integration inogona kutorwa sekuta displace vanhu vomunyika imomo. Nokuti ndakaona nyaya iyi chinetsa nyango kwakaita sokunana Botswana, uko kwakanga kune vapoteri vakawanda vokuna Namibia, vokuAngola. Hurumende yeBotswana ichiresista, ichiramba zveintegration, vachiti ngavagare kumacamps, havagoni kuvatora vachivapinza mumasociety mavo, nokuti vaitya kuti vanotora space, vanotora mabasa ezvizvarwa zvenyika iyoyo. Handizvo here zviri kuitwawo nana Kenya izvozvo zvamamuchitaura? Haisiri nzira yekuda
kuti ndo zvandiri kuti ini paintegration, papoint yangu yandaisesa paintegration ndeyekuti, in as much as we don't have my resources, but we are trying to do our best in terms of doing what is expected by UNHCR, that refugees should be reintegrated with local communities. But we are not seeing my challenges, my manetwa encountered by different countries. You've given an example here, Botswana. It's not only Botswana. There are countries, because not Kenya is in trouble in Al Shabaab. There are also other countries. When I come in, they were also coming in to come up with an instrument to accommodate the integration process. Sudan, it is saying, we received information to the extent that Manuayakuma countries, other countries, they are creating problems because Avacha is recalled now. But I guess Jimmy was, but my only thing, as far as Zimbabwe is concerned and the integration process is concerned, we have tried our level best to integrate those people, but they have not created problems locally.
Parizvino Zimbabwe hayo haina maproblems nevanhu yavakaita integrate musociety mayo.
So far, hapana, but zvinokwanisa kunge zvinokwanisa kuzoitika uyenze, but so far pandaziva so far, hapana pamboita problem.
No, that's very good.
Yeah, thank you so much.
Besides, ndakupai yekuota for kuti marwandiza akuda kutotora kuti chiri yacho chavarugara chatova chavo.
No, thank you so much. Stay on the line there. I think we've got two callers on the line. Yes, Robert Vunavenin and Mkonto Kumalo. Kumalo, what's that? Yeah, Kumalo, yang is.
Yeah, Nyaguda, Babu Tobe.
Yeah, I would okay, Baba Kumalo, to an Ubananjan, Konoku, who is the African Union. Kambe, U Mugabe Emerson Nagua, Ubu Eleka, a Petain, a Petain Abatua.
ekwinisweni babudube masina nelikwiniso into nje kuphela aza besiphathele yona nje ekhaya yikuthi kulezi thembiso eziyikuthi lokuthi kodwa ke ukuthi sikubone lokho kusenziwa babudube asingeke size sikubone kuyahlala kuyizithembiso sokuthi nxa sikhangelele ukuthi kwenzeka ulutho oluthile ukuze kube thile kodwa ke nxa sikhangela ngokuhlukunyezwa kwabantu ukuphazanyiswa kwamalungelo abantu babudube amanye amazwe noma kade elesifiso sokuthi aphathise umongameli wethu uMnangagwa ulutho oluthile oza kuvuselela umnotho wethu ngeke asakwenza lokho ngoba bazabe besesaba ukuthi kutsho ukuthi ba sponsor uhulumende ohlukumeza abantu bakhe so lawo azabe sabo babuduka ukuthi aphathise umntangakwa umphako azafika lati asabe leyo ekhaya
boke kunceda ngani ukuthi abe yisemhlanganweni onje
mhlawumbe nxa singathatha ngendlela akhulume ngayo babuduke kulento ayikhulumileyo ukuthi yena he is not in the government to please the people of Zimbabwe so isentezi nje yona lana babuduke kutsho ukuthi le nto lenxa yena ahambe emhlanganweni uzenzela yena labangani bakhe akenzeli uZulu ukuthi ajabule ukuthi ngempela this is a new Zimbabwe ekathi siyilindele so ungakhangeli nje indlela akhulume ngakhona uzathola ukuthi lezinto lezi babuduke uzenzela yena labangani bakhe kuzamfiwe ngathi phezulu ukanti uZulu uzaqhubeka ehlupheka ehlukumezeka ngesimo somnotho langokuswelakala kwemali okukhona elizweni.
Yes, sizwile njalo sithi ke abantu babejengisela emgoqweni babesenza lokhu kwenzela ukuthi bamsuse esikhundleni kambe kunjalo yini Khumalo kumbe into mdala bekhuluma nje
hayi ngithi esentweni kuyazela ukuthi sithi ukhuluma amanga siza ukuthi uphosisile babudube ngoba abantu bengena emigwaqweni betyengisela kwakuyindlela yokubonisa ukuthi abasuthiseki ngalokho umongameli wethu athe wakwenza okokuqala babudube sizananzelela ukuthi likhona iwofisi okumele ukuthi limemezele ngathi utshintsho oluba khona elizweni sibona yena kunguye owahlala kumabonakude wakhuluma ukuthi ipetroli iza kunyuka ngokungaka idizilunywa ngokungaka lokhuyana babudube kutsho khona ukuthi ama-basic commodities wonke ayeza kunyuka njengalokhu kusenzeka manje ukuthi sibone isinkwa sesi-4 dollar something so kutsho khona ukuthi abantu bengena laphana babetshengisela ukuthi hhayi ndoda thina asisuthiseki mongameli hhayi ukuthi sifuna ukukususa ngoba ngosuku efakwa esihlalweni uZulu wonke waselizweni leZimbabwe wacelebrata ukuthi at least ukhona utshintsho osolungaba khona.
Siyabonga Khumalo sibili kungathengela kusasa ba.
Ngiyabonga babuduze.
Thank you so much. So Mr. Khumalo was saying that Mr. Mnangagwa is going back home empty-handed, saying he's going back home with some promises, nothing else. So he says it's just a waste of time for him to be attending some of these meetings. You know, he ended up by saying that people that staged the protests, contrary to what Mr. Mnangagwa thinks, that it was a regime change agenda, is something that is pressing people in the country. You know, people are pressed in terms of food, people don't have jobs, and it says that's real. You know, that's the reality that is there on the ground.
That's true.
Instead of him making those kind of allegations.
There are so many people who are questioning the behavior of the African Union that they did not even bother to deal with the issue of Zimbabwe, which is really right now in a crisis.
But
mode.
In a way, you know, Sati came out and with a statement and said, you know, the European Union should remove sanctions. So, which means they've got their own opinion about what is.
I saw the statement, which is very much in support of the government, which is fair. Mm-hmm. But for them to ignore,
he started with the
things that befell the people.
Yeah, apparently it started all by what Mr. Ramaphosa said during the protests. You still remember? He said sanctions to be removed. So now is
the issue of sanctions is fine, but I would have expected from the leaders of Africa some condolences or some, you know, just recognition that some people died in the country.
Okay, let's hear what Mr. Donald Mamboma is saying.
Mamboma, Mama Kadiniko.
Ndovara mukomata nomwe kana mugoma adhuye makasimba here?
Sapira mfoyo tikunja.
Amwindi kusarira panyaya dzinotaurwa idzi.
Hai ndicho sarira nekuti zvinondinetsa nguva nenguva mukomata. Sodi kusarira.
Taurai microphone munayo takupai mukana taurai tinzo.
Alright. Zvinondinetsa kuti munhu mukuru akataka vamunangagwa. Unofamba achienda kumusangano kuachidzidza vabva ko. Achikwira ndege inodhura unosvika unonyepa zvimwe zvinhu zviri pachena. Rechimuchenji agenda ivo vari vanhu ivo vari vakasiya vatungidza moto nepeturo vachienda kubelarusi kwavo vachigara seiwewo vanhu voratidzira vachigununura vava kunosvava kuti vahirei simbira kubvisa pachigaro nechimba handioneke kuti vadzakadaro zvizvozvi tadhinaiwo sindrome ikako hatina kwatinombosvika mugoma evatanga vadzidza kungoaccepta nekungotenda chimwe chokwadi chiri pachena nete truth. There is no need for a rocket scientist to tell that. Zvinongova zviri pachena kana mwana chaiva akazoona kuti ndo zvaiti. Asi kana vamunangagwa vakunotaura ka. Ndiona sekuti mistake yandiyo ndo blema zvangu eunisa zvino. Anofanira kudzidziswa masemauga ndiwa bude mazii nekuti hazvisibatsiri mugoma. Nuku navo vakawesta mari yakawanda vachikwira ndenge vachienda. Vodzoka empty-handed. Vodzoka nemapromise asina nebasa rese. Ukazi vavunza after 6 months kuti iyo mari iya makapromisa yakazodii. Zvinongova ngano nangu zvatirona kudu.
Makatarisira kuti vadzoke vanei manga makatarisira kuti chii chinchabva ku African Union chamam chida kuona imini chii
chakaida kuona imini kuti chazviro chakaida kuona kuti Zimbabwe nyaya yeZimbabwe iswe paagenda kusati kuadzisa vabva inge paagenda nekuti kufamba kuti inenge yazopinda paany other business kana kumivillenia saka saka vakasimukire chii unosama unodzikasa nyaya dzeku DRC vachichabva kudzikasa nyaya dziri kunoita munyika saka vakapedzerei mari yenyika vachienda ikoko hapana chatakatakaiaatiri hakuna chinobuda kusati inoeu nekuti kunyarara kwavakaita vanhu vachipfugwa ka kunongoreva kungoti vanoprotektana pachicomrade chavo chicomrade vision chavo handiti naiti mukatasa zvakaita kuti vanoendeza munhu asati vanoziva kuti munhu sauth africa muchaita maelections manei vakuendoza kandidhiti isati yatohwina kuti ndo achazoita chepepeni how do you know kuti anohwina kana akatadza kuhwina how do you know that ndozora dzati vanoprotektana pachi
asi vagara vachitsigirana kwemakore akawanda saka vanhu vemuZimbabwe voita sei sezvo imwe muchiti SADC neAfrican Union hazvina zvazvinobatsira vanhu veZimbabwe voita sei
ndoona sekuti ndogona kungoti vanhu vakaita semahuman rights defenders vakaita vana vadhewa mahinga nemasangano ehuman rights watch Amnesty International vakwidze nyaya yako international criminal court kuhegi chako kuswitzerland ndogona kutoda nyaya idzi kwete zvekuti isabhija asabhiji before vaiwesinya vachaenda hakuna chinobuda outcome tinongoiziva kungoudza mapromise asina nebasa rese asi yakaswa paagenda nyaya dzekuZimbabwe nyange ukaita chii inenge inge vapa in other business saka handisiwo kuti pane chinobatira vanobvisisana nyaya idzi kunana DRC aiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa remember that time when I did it, I married you, but I think it's a woman. I've never got a question. I found that you have a question.
Aiwa, kwa nyaya mombe za mnotawara, kwa kuri kuta kubatira waka, njiti mnenge mchila wati masanga noma Afrika, akwani seku zhitra zuni ega, asa tola mariza warungu. Zino, waka kangani saere kupa ngombe kusataki.
Aiwa,
ta...
Ramanga Gonkuru Drang Masukang, they would say, well, you have to see that not about the city. Play, women, Japan, America, Brazil, then that not about the city, police in Belarus. Belarus are simple. He's very tangled with one. I could have come on, put it in another point, and I don't know why, long way. I set back to the one the money.
Aiwa, tatenda mkoma.
Mkwa mkwa mkwanyi basa reja na shambu la mbibafu. Yo, right now we are suffering here.
Aiwa.
Kwa mkwa kumbati yora mwini zedi.
Tatenda shukuru mkoma mamboma na mashu kwenyu.
Mkwa, waga, ndokumbira kuti mungudu utile waro nga mana andaka na mashita urata. Yo, varik mkwa zafrika. Kwa chaura washita sendiwe muna, waka garika. Yo, waka garika wangali variku zibagu ine. Mkwa, waka na washita urata. Man, what does this? I would think I need 1,000 of the media. No, I'm sure about it. What is the time? What is the time? What is the time?
Aipfungwa ipfungwa dzavo vose handiti mumwe nomwe anokwanisa kuti ataure zvamaonero avo saka tingagoti vakanganise chi
Horasi kuti vanhu vari kuzadza kufika kuzvekwa ambassador chete nevamwe vashoma vo vane mabasa pamusoro ndivanhu vakatsika vakagaidza mberi takauya nenhamo kuno ndizvo
vamwe
kuna munhu angada kuzochama murume wake upadza sine kumusoro chini takagaridza ndo ndazvo zvauku dzikusadza kuti vanhu takauya nenhamo
Aiwa. Aiwa, tatenda mkomba. Aiwa, tatenda zvikuru tine vamwe vanoda kutauravo mazvita chaizvo.
So I'm told we are joined by another guest only that we got him now. Because of the phone problems. His name is Walter Moyo. He belongs to the MTC led by Mr. Nelson Chamisa. Mr. Walter Moyo, good evening and welcome to the program.
Good evening and how are you, Gibbs?
Oh, very fine. Now, I was telling Baba, Uguti, when Ngombono wako, Ubana Zalum Nagakwa, Upatele Nabandu Zimbabwe, Zemfikile Pela, Kule Zimbabwe, Ubeko AU ngani.
Akula into umnangagwa azabuyalayo decide izithembiso ezingasoze zawale anything abantu abazayibona and sibe kwazi ukuthi asikho kwakuqala ehamba emazweni ebuya engelalutho alithembisa abantu bezimbabwe to make our matters worse vele kungaze kube lomunye umuntu othi uthembisa ulutho ulutho lolo luyabe lungasoze lwafa lwafika ebantwini akuqalisi nxa kuphethula laba resources akhona lapha elizweni angasoze afike ebantwini wathi mo lokhu abuya lakho abe kutholile yikho angakwanisa kukufikisa ebantwini behlupheka kangaka akula lutho umnangagwa angalupha abantu angabuya lalo uyabe luthethe kubani akusela umuntu ole confidence ukuncedisa leli lizwe
so ke nxa sikhangeleke ukhulume njalo la ngokuthi phela abantu laba babejengisela baba moyo emgwaqweni bayefuna ukuthi bemsuse esikhundleni ngenkani Jangan kongkana kwenzwa kumnumzana Robert Mugabe.
Ayi umoya omubi sehleze sethuka uthi lokho akwenza uMugabe labo abantu bafuna kumenza konoko. Kube kanti hatha abantu babembonisa ukuthi hayi lokho sikuyenza kusizwisa ubuhlungu nga ukhuphula ifiweli isiya phezulu bonke abantu abaletha ukudla kumbe abathwala ini kuthi ukuthi izinto zabo zizadura ikho ke eZimbabwe akulamsebenzi abantu bazasila ngani kungela lutho babe zam kumbonisa ukuthi hayi ngendlela osubusa ngayo usuthwalise nzima uzikhangelele wena ukuthi wena uyakukwanisa iningi labantu alikwanisi khonoko akulo umuntu ofuna ukumgupha esikhundleni ngendlela engayisiye abantu babangena kuma-election ukuthi umuntu aphume esikhundleni yikho lakathi ama-election abuya lakathi sikakwazi ukuthi uwine ngamavoti amangaki kule percentage ekhona phatha amavoti uvotelwe ngabantu abangaki nanku amavoti atshintshwa kaninginingi
kodwa nxa sibona ke kusiya phambili ubona zani baba moyo kambe kumele kulungiswe njani khonokho ngoba abantu lina lihlala sitsho sithi hayi ubaba lo kazange anqobe ngemfanelo so ke kuyamele kwenziwe kuhlalwe phansi kukhulunywe kumbe kuthiwe
kumele athembeke ahloniphe upresident uChamisa ukuthi umuntu ovotelwe ngabantu abaningi nxa kufunakala ukuthi kukhulunyiswane kube lomunye umuntu oneutral ingayisuye yena obiza uChamisa ukuthi athi wena president Chamisa abuya kimi lapha ngikhulume lawo akudingi omlamulankunzi phakathi abantu bebabili bavizwe bakhulumisane kulabanye abantu abazakhangela ukuthi indaba yeZimbabwe kumele ixakululwe kanjani then ngaleyo ndlela uzabona indima ikhanya
aha sitolobambe khonapho ke ungayikhathana baba Walter Moyo so he's saying that is expected by the MTC Mr. Mnangagwa is now back home and is empty-handed so he says he wasted a lot of taxpayers' funds And he also said that, you know, in terms of going forward, Zimbabwe needs a person that can be an arbitrator, you know, who will bring Mr. Mnangagwa and Mr. Chamisa together, so that, you know, the country may may at least move forward, you know. Because it says, as it is, Mr. Chamisa is saying, Mr. Mnangagwa never won. And then Mr. Mnangagwa says, no, I won. So recognize me as the president. So that's a sticking point.
Mm-hmm.
So I don't know whether Mr. Zero or Dr. Zero can have an answer to that. Dr. Zero, are you still there? Hello, Dr. Zero?
Yes, I'm around.
Right, going forward for Zimbabwe, we know we have talked about this AU thing and all those kind of things, but really going forward for the country, there is no country that develops when there is some friction naturally. So what can be done to resolve Zimbabwe's political crisis?
Yeah, in as much as I might not want to talk about the political situation,
mm-hmm.
because our major concern was on refugees, but it all boils down to the political issue. But mm-hmm. I'm only saying, it's what President Mnangagwa did in extending his olive vine to the other political parties can be accepted by any other individual that can work for the benefit of the country.
So do you think that's workable, since the opposition is saying no, we don't recognize him as president?
I don't know now. Because if it is in terms of elections, like, they declared publicly.
Mm.
And you find in America, I don't have enough evidence.
Mm.
It was rumored Russia had some fingers on Trump's winning process. But the Americans accepted. Whatever was done, Americans per se accepted. But if we continue to deny what is there, it will create problems for us. So I can't speak on behalf of the opposition. It's not possible. But I'm only saying it would be better for the country if ever we can sing one song, and then the next elections come, we find means of getting it better, or whatever method we can use to get together. The country will go forward. But if we continue to create problems, then it becomes difficult for the country to move forward.
Yeah, Mr. Moyo, Mr. Walter Moyo, can you chip in there briefly? Mr. Walter Moyo, can you
hear? The sincerity between Mr. Mnangagwa in face of the opposition leader, President Chamisa, that he has to accept that President Chamisa has more votes in the election. And therefore, if a dialogue has to come up, there should be an arbitrator. And Mr. Mnangagwa should actually consider the will of the people, that it is what the people want, that the country should go ahead. Not to undermine Chamisa, President Chamisa, when he actually knows that those other principals, they agreed with Mr. Mnangagwa that he had won the election. It is President Chamisa who said, no, Mr. Mnangagwa, you have been beaten in this election. Can you actually show in how many votes did you win this election? But surprisingly, when he's calling people to that particular dialogue, he even called his colleagues, his co-colleagues in the election, who had actually already accepted. The problem is between him and President Chamisa. He should call President Chamisa, and actually an arbitrator should be there, so that the two can actually sit around the table.
Mm-hmm.
Then a way forward, I'm sure, is going to be mapped from that point.
Yes, and I guess we've got some callers that are coming in there, some viewers on Facebook. What are they saying, Mr. Wangindi? Just 30 seconds.
Blessing Madzima says, if Mnangagwa had won the election, he would have been protecting the citizens who are the voters. Instead, he is brutalizing them and killing them for just trying to inform him of their challenges in their daily life.
Mm-hmm.
So we don't know about the actuality of this statement, but Madzima is expressing concern that they are not getting the proper coverage that they expect from their head of state.
And then we've got Ruramai Mash, who says, you guys, I called you, but you didn't call me back. Hopefully, next time we're going to do that, Ruramai. And then we've got Connie Mpala. He says, don't talk about America, talk about other issues. Now our time is up, and this is Kips Tube in Washington, D.C. Thanking Dr. Charles Zero and Mr. Volta Moyo. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Tarana Kawande. I'll see you again next time. In the meantime, please take care. Good night.